Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakagumidza nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi prose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubvumidzwa nedare reSupreme Court kuti nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo, sangano reCCC rinoti hapana chinokashamadza pamutongo uyu sezvo zvese zvagara zviri pachena. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri womunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato reZANU-PF harisati rambokunda musarudzo idzi muguta reBulawayo, naizvozvo riri kuedza kuwana zvigaro muguta iri richipinda muparamende nekuita zvechikwiribidi.
Isiso sebato tinogamuchira kuti ndizvo zvabuda mudare. Asi tiri kutaura kuti zvatiri kuona kuti ZANU-PF iri da kushandisa mitemo kana tiringati matare zvimhosva kuti vatonge nebackdoor vasina kusarudzwa nevanhu. Mukatarisa zvese zvaitaura mukoti kwatange tiri kumusoona kuti iyo court judgment yacho it was based on makuwa, it was based on hearsay, nemunhu anga asiri munomination court pazuva. Saka ndizvo zvaonekwa kuti ZANU-PF yanga isina nyaya, vanga vachingotambisa nguva yevanhu, vanhu vanga vachida kutonga nebackdoor. Vano ziva kuti ever since the birth of opposition in 2000, since MDC even kwaCCC, ZANU-PF haisati yambowina kana kuBulawayo. Saka ndizvo zvavaona kuti vawane kuti vatonge kuBulawayo vanofanira kupinda nebackdoor. Saka that's why tichiti tozvigamuchira zvaitika. Is not victory yeCCC but ivictory yevanhu veZimbabwe, ivictory yevanhu veBulawayo kuti vatopuwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda.
Kana makatarisa mutongo wakabuda nezuro uyu, mungati matare muZimbabwe haana kwaakarerekera here?
Hatingadaro, nokuti panyaya iyi kana muchitarisa mafacts they were clear. Even iyo Zeki authority responsible yakataura pajigerere pachena kuti vanhu ava havana kunonoka, zvese was processed procedurally. Saka ipapo even if kana majaji acho vane divi ravakarerekera, vaiita sei mutongo wavo? Vanga vasingakwanisi kuti vapikise zvange zvabuda. And even dai mange muri mucourt maitoona kuti even mafacts anga achitobva kumunhu uyu anga achimirira vanhu vakaapira vachida kudzinga maMPs, vanga vasingaona machitoona kuti kwange kusina nyaya.
Chamatarisana nacho ndechipi apa? Moita sei sebato?
Isiso sebato uyakwenga yet ende ngemte muchiona sebato hatina kumbomira kukampena na candidate zed angari pa ground saka ndiyo zvoto itika tripto gadzira sarudzo dzirikuuya and mozi out iyo aisiyo nyaya yoga irukumatare ezvimosha kune nyaya yemadhafu candidates ndofunga maona kuti we've appealed again to the Supreme Court because tirikuona kuti kuhigh court mutongo wakabuda mutongo wange usingafadzi mutongo wange usina kukodzera kana tichitarisa kuti ma facts edu akamira sei because isisu sebato tirikutaura kuti aiwa vana vakabiridzira vakaforja masignature edu even mukatarisa mapapers acho malogo acho akatosiyana i evidence yokuti mukungoitarisa munotoona kuti aiwa kune zvisina kufamba mushe saka that's why taenda ku Supreme Court kuti nyaya yacho igadziriswe iyoyo tichanzwa tomira kuti zvinenge zvakamira sei and by the way isisu sebato takati kune zvinhu zvakawanda zvisingafambi zvakanaka asi tichashandisa mukana yakawanda ma strategies akawanda be it kuenda ku court be it diplomatic offensive be it nyaya yokuti vanhu vava proteste kwavanogara in a democratic manner vachitiudza hurumende nema authorities kuti kune zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kuita kuti tigadzirise zvinhu kuti toona kuti sarudzo dzatiri kuenda idzi isarudzo dzinofamba zvakanaka vanhu vopuhwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCCC amai Elden Shiriedenga vari parunhare kuHarare nestudio 7 bato rezanupf rinogara richiudza studio 7 kuti haripindiri munyaya dzemumatare Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch pamusoro pesarudzo dzichaitwa musi wa23 mwedzi uno rinoti sarudzo idzi dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere gwaro iri rinoti hurumende iri kushandisa matare pamwe nemitemo inorambidza vanhu kutaura vakasununguka kushishidzira pamwe nemhirizhonga kushungurudza vanopikisa jonga kandemiri westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo
ndinoona sekuti gwaro riri kutaura zvechokwadi maringe nezviri kuitika munyika ungu tinongova hedu nekurudziro dziri kuitwa dzekuti mutungamiri wenyika haadi mhirizhonga nezvimwe asi zviri kuitisa pasi pane vanhu nemugari revanhu tikuona mhizhonga iri kuramba ichiwedzera tikuona vanhu vari kutsidzirwa tikuona kuti zvinhu zvese zvinoitwa kuti pane pane mhizhonga zviripo pasi pari kugara vanhu
tinoona kuti gwaro iri riri kupomera mhosva hurumende nyaya yekushandisa matare mukutsimbirira vanopikisa asi tinoona kuti mutongo wakapiwa nedare re Supreme Court nezuro uri kutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change zvinosiya papi iyo ongororo yekuti matara ari kushandiswa nehurumende
tinotambira zvikuru mutongo uyu wapiwa nedare rehuru reSupreme Court asi chiona pari dare zvemiro reSupreme Court musumo wakarambidza zvekuti vakasiira ngu achimirira semukuru wenyika vachibvumirana nezvakatarwa nehigh court izvi zvinogona kupa ureu kune vamwe vanhu kuti vafunge kuti matare ari kuseenzeswa nehurumende kuti ibvise vamwe vanokwakwisa vanhu vanobvumirwa kunge vari mumaonero avo nekufunga kwakadaro nekuti vanenge vachiona zviri kuitika ende zvakare sikukotsati yave nemutongo uyu high court idare aivaratoka mutongo wekuti vanhu vachakwakwisa pane maonero evamwe kuti zvakatia parunde zvakambobvumirwa izvozvo zvakaitwa nedare rehigh court handingati hangu ndichegweta kunditi ha matare akabatwa kana kuti ari kumbudikidzwa asi tinoti vanhu ndomafungirano zvoita vamwe vanhu vachiona zvinenge zvichiitika ende vanhu vane kodzero yavo yekufungira nekuona nekuongorora maitiro anoita matare mukutonga mhosva dzavo
Tirikuona hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Munoona here zvichiitika izvi? Tichiona twasara mazuva ari pasi pemakumi maviri.
Kutaura chokwadi, namba hatisina. Tatova muelection. Election yatosvika. Handioni pane yandingati pachingu political will kana kuti hurumende kana kuti bato riri kutonga ringe richida kuti rigadzirise zvinhu zvirikuitika panguva ino nenguva duku duku iripo. Gare gare muchingangarira mashoko kunze vati vari kuyera vachiri muhurumende, mashoko ehurumende riri kutonga nderekuti havanga ivo zvinhu zvinoita kuti vabude mumasimba. Handioni zvangu hurumende ichikwanisa kugadzirisa
Gweta rinowira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo nhengo yeZANUPF vaKenneth Mandaza kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pegwaro iri.
Isu maonero edu ndekuti sarudzo dzekuita mutoa 23 August itaitwa munyararo zvichiteera mafambiro ari kuita makampeini nerunyararo rwunyika rezvino. Kune vavo vanenge vachiona maonero akasiyana naatiri kuita kuti vange vachigara munyika ipi, nekuti pane zvino tichikwanisa mumashure kune mamwe maelections akadaita munyika pari zvino mune runyararo makambeni ari kufamba zvakaruramba. Vakuru vemapato akasiyana siyana vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisave dzinowanikwa dzichikonzera bongozozo munzvimbo dzavanenge vachikampeina. Naizvozvo tirikutarisira kuti mazuva anoteera kusvika tasvika musi wa23 August ticharamba tiri murunyararo, uyezve ishuviro yedu yekuti tirambe tichiita maitiro akaita kusvika pari nhasi. Hongu pamanguva paine vamwe vanowanikwa vachikonzera zvichiri kutarisirwa, ivavo inhungu dzinofanirwa kunge dzichiterwa nemapurisa zvichibatwa pane zvino. Tikati nyika yese jikerere makambeni ari kufamba zvakanaka.
Ko, panyaya yekunzi hurumende haisi kuteera mitemo kana bumbiro remitemo munoti?
Zimbabwe ine mitemo yainoteera yakagadzirira kuti maelections anoitwa muno muzimbabwe anga achiteedzera. Tine electoral act yedu yezimbabwe, tine constitution yedu yezimbabwe, tinoteera zvakare mitemo yakaiswa nesadhari pamwe chete neau nemamwe maguidelines akaiswa neunited nations. Ese iwayo ndo anotedzwa nezeki nenyika yese kuti tiwane maelections edu kuti afambe zvakanaka. Takaona vamwe vakauya munyika vakataura kuti iwo maelections pari zvino emuzimbabwe ari kufambiswa nenzira dzakanaka.
Avo vange vari nhengo yeZANUPF vaKenneth Mandaza vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata chekuZimbabwe chevechidiki makumi maviri nevaviri nevadzidzisi vavo vatatu vanobva kuzvikoro zvakasiyana-siyana muzvidzidzo zverobotics vari muno muAmerica kwesvondo rino rese kuti vaone nekudzidza zvine chekuita nezvavari kudzidzira zvemakombiyuta nemarobots. Ngatinzwei mukuru wesangano riri kuronga ungano iyi reWafamba Wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Tine vana vanoita 22 makumi maviri nemaviri nevadzidzisi vavo vatatu vakabva kuZimbabwe muswa 30 muswa 30 July vari kuno kukwevhiki rino rese vanodzokera kuZimbabwe muswe svondo muswa 6 July. So tinawe nditanga tine to yedu yemuAmerica tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoona vachidzidza nezvesainzi nezve marobots kuti anoshanda sei mukurarama kwedu kwatinoita.
Sei makafunga zvakanaka kuti vana vane zvidzidzo zvavainazvo vatendererewo vachiona zviri kuno kuAmerica?
Takaona zvakakodzera nekuti nekuri kuenda zvinhu, you know, nenyaya dzana AI technology iyo marobotics iyo zvinhu zvakungoshandiswa mukurarama kwedu, and sekutendera kwatanga tichingoita mitsvimbo dzakasiyana siyana, vana vanga vachiona kuti marobots zvinhu zvakutoshandiswa zvichitotora nzvimbo dzanga dzichiitwa mabasa nevanhu, zvichishandiswa nemarobots kuti basa ringe richiitwa nekukurumidza vachisevha mari. So zvinhu zvakakoshawo seZimbabwe, vamwe vachona vana vachiri vana vadiki vanenge vachitoonawo kutoti kunyika kwedu pane umwe ari kutogadzirawo zvake tumarobots twake nemaapps ake ari kugadzira eagriculture, umwe ane tumaapps twake twemakombi zvetransportation. Saka zvinenge zvichivabatsira kuti vadzidzewo zviri kuitwa kuno kuAmerica kuti vazokwanisa kunge vachi sevarimo future yedu yeZimbabwe, vanenge vachikwanisa kuzenge vachibatsira nyika yetu iendere mberi.
Topedzisira nekutarisa kuungana kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe kuembassy, zvinenge zvichifamba sei, vari kukokwa ndevapi, nguvai?
Tinenge tichiona ambasada achifamba, vana vanenge vachiita mapresentations avo. So wiki rino rapera ndingangokupai muchidimbo, musi wemuvhuro takaenda kune chikoro chiri kuBaltimore chinonzi Latin Boys School of Maryland. Kune chikwatawo chinosiita makwikwi iwayo emarobots. Saka vaikuonesana marobots avo avanenge vachiita mumakwikwi avanenge vachisangana. And then ndavatazoenda kunonzi iFly, kwavakanoita STEM immersion, vachidzidzawo zvesainzi dzekubhururuka nespeed. And then musi weTuesday takaenda kuNASA kuGoddard Space Center, vakazonge vachipedzisa zuva ravo kuUniversity of Maryland Robotics Center, kwavakadzidzazve marobots nekushanda kwavo mukurarama kwedu. Nezuro ndopatakazoenda kuAmazon nekuTesla, vakange vachikwira mota dzeTesla vachidzidziswa kuti dzinoshanda sei. And kuTesla kwakavanakidza zvisingaite because vaidzidziswawo kushanda kwemota dzinoshanda nemagetsi. Chinova ndiyo imwe technology iri kushandiswa zvakanyanyisa mazuva ano.
Avo vanga vari mukuru wesangano rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora padandemutande ravo, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vasunga vanhu vaviri zvichitevera kuurawa kwemutsigiri weCCC Tinashe Chitsunge, uyo akatemwa nedombo achiedza kutiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF kuRiverside muGlen Norah. Newsday rinoti mapurisa akasunga vana vechikoro gumi nevapfumbamwe pachikoro cheCorridor of Hope College kuDzivaresekwa Extension kwavakange vane vhuzu party. MuNewsday makare, mudzimai wevaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri nezuro vakanyorerwa gwaro rekusungwa nemapurisa ekuConcession mushure mekutadza kwavo kuenda kudare redzimhosva. Amai paidamwoyo Kuruneri vakasungirwa mhosva yokuvharidzira mapurisa kuti vaferefete mhosva yekubiwa kwemombe kupurazi ravo muMashonaland Central. Makorokoza matatu anonzi akauraya umwe wavo kushamva nemusi wesvondo vachikakavadzana pamusoro pegoridhe. Mapurisa kushamva anoti pari zvino abata munhu mumwe chete pavatatu vanofungidzirwa kuti vakaponda munhu uyu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka vateereri nevashamarari veStudio 7. Ini ndine kugunun'una pamusoro pemalaisensi eZimbabwe aya. Ari kunzi idzo laisensi reZimbabwe raakuexpire. Driver's license reZimbabwe raakuexpire. driver's license rakango fanana no neck degree I degree randingi ndatura ko ma degree e madokotera ano expire here ma degree mamwe ese arikuitiwa ano expire here tibatsireiwo kwakuda kungodyirwa mari chete because driver's license ndo degree ranguwo saka rifandiri ku expire.
Hey, makadiko washamarari westudio 7 usanganisira vateereri handina hangu nyaya yakati kurei anoda kutaura nezvayo asi ndada kutaurawo mune mupurisa uyu aitsigira risununguko munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka anzi Mr. Matso uyu vakunzi ari kushayika asikuzivikanwa zvekufamba sei ndada kungokumbira hurumende yezvano kuti zvaari kuita izvi kana takuvadzorerawo mangwana vanozofara nazvo here anoridza mhururero achifara nezvaari kuita zvishungurudza macitizens ezimbabwe ndada kungokumbirawo kuti mupurisa uyu adzokerewo pabasa ashandewo nokuti vanhu vanoita zvakanoona zvakasiyana siyana saka munhu aunganziwoona zvinofanana nezvedu aiwa zvizirizvo ndiwo mashoko angu chete aya andingangotaurawo pamberi pechi pehurumende iri kutonga
masura sei pastudio 7 haisiri ndiraiti zvangu ndati ndangopira kuyambiro kuna vakavaponda munhu avo kutobikishwa kubikirwa sadza kuenda kunoponda munhu andiri mukadzi wacho aitosiya benzi rinoita kuponda munhu seiro rakwatanura bepa revo reriri kusipa roriva
zvakaoma hama dzangu tatotanga kuuraya nazvo shuwa tichishandiswa hevakomana zvakaoma hazvo kuti hama murara murugare munyaradzwe namwari mwari chete ndiye anotinyaradza shanduko zvaye chauya asi zvakaoma tiringa tapera ruzhinji zvishuwa chemaine tariro matiri kusii nokurasikirwa nehama zvinokosha kungorasikirwa nehama imwe chete iyoyo tochema tese zvishuwa nemurambi vachiopekako
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko kumatima namose kwamuriko ini ndinoshayiwa kuti vanourayire vanhu izvi zvitarisa uyo aurawa kuglonview ndoshayiwa kuti vanourayire vanhu umwe nomwane maonero ake nyika ikava nemuono hwani nyika ingaindi mberi saka umwe nomwane maonero ake munhu aona maonero ake kana akava kuurawa zvava kureva chii zimbabwe yachona ivai udzvanyirire vanhu vava kutohla kutokambena chero kubuda pachena kuti utaure pozisheni yauri nebato rauri bhozi zvanguva zvinhu zvokuuraya nezvezvo muchavona hasumbi unongonzi haana mhosva unongofungidzigwa fungidzigwa zimbabwe yacho yaichisirifei
vaneru vaneru pastudio 7 apfumaswira sei zvekutaura zvangu ndiri kumbari inini ndiri worried nenyaya iri kuitika mapolitical violences ari kuramba achiitika muno muzimbabwe handizivi kuti masoja nemapurisa ari kusaidhi kwe anochengetedza zano kana kuti anofanira kuchengetedza macitizens because why is if achinzi pakaitwa violence vanhu vetripc maopposition parties yese vachirohwa vachiurayiwa iyo vanoramba vakanyarara ende tripc mukada kuti mutiratidzire morowo saka handisinyatsoziva kuti zviri kufamba sei uye danho ringatorwa chaivo tikaata kupinda muroad kuratidzira masoja ndopootaridza kuti vanobuda korwava saka toita sei tatambura sevanhuvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musatuka vamwe itai maaudhio enyu mapfupi chirungu ngachiite chishoma uye taurai nezwi riri pamusoro
ponyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gore rino igore rinocherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakanyoreranwa chibvumirano chekutanga cheInternational Religious Freedom Act, icho chinobvumidza kuita zvechitendero pasina kumbunyikidzwa. Vakadaro vanomirira nyaya dzechitendero mudare reCongress, Ambassador Rashid Hussein, vachiudza dare muchapupu wavachangobva kutura kudare iri. Hofisi inomirira zvechitendero mubazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, reState Department International Religious Freedom Office, rinoti kushanda mukuchengetedza rusununguko rwechitendero ibasa rinokosha munorondo yeAmerica sezvinodiwa nebumbiro remutemo, uye ibasa rine chekuita nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mumakore achangobva kupfuura, makereke emudzimba ange achidzvinyirirwa zvikuru nevebato reChinese Communist Party, izvo zvakaita kuti makereke akawanda ane mukurumbira avharwe. Chechi yeShenzhen, iyo yakavambwa muna 2012, yakanga isina kunyoreswa nehurumende, nekudaro yakange isiri pamutemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nengo dzemakereke dzaishungurudzwa nevakuru vehurumende, uye misangano yemachechi yaigara ichivhiringidzwa nemapurisa. Nengo dzehurumende dzaigara dzichida kuvhara chimwe chikoro chechitendero change chichifambiswa muchivande. Mushure mekuramba vachishungurudzwa, nengo dzechechi iyi dzakavhota kuti ibve muChina. Nengo zhinji dzakawanikwa dzichibva munyika iyi kupera kwegore ra2019 uye kutanga kwegore ra2020. Kereke yeShenzhen yakatanga rwendo rwayo rwerusununguko nekutanga kutizira kuchitsuwa cheSouth Korea cheJeonju, sezvo vainge vaine tariro shoma yekuwana upoteri. Nengo dzekereke idzi dzakatiza zvakare dzakananga kuThailand, asi pamusoro pekutya kuti vatenderi ava vangangodzorerwa nechisimba kunyika yeChina mushure mekusungwa nekuda kwekugara nguva refu zvisiri pamutemo, sezvo magwaro avo emavhiza ekugara muThailand ange apfurikidza mazuva avakapiwa ari pamutemo. Mapoka anorwira kodzero dzevanhu, masangano anoshanda akazvimirira, uye hofisi inomirira vechitendero yeOffice for Religious Freedom yakatsigira kusunungurwa kwevatendi ava vekuChina. Vakatsanangura Ambassador Rashid Hussein vachitizve bazi ravo rakabatana neCongress yemuAmerica nemamwe masangano mukurwisa kuti kereke iyi iuye kuAmerica. Ambassador Hussein vanoti nengo dzekereke iyi dzakasvika kuTexas, uko vakatambirwa nemufaro uye vakakwanisa kupembera zororo reEaster. Ambassador Hussein vanotsigira kuti hurumende yeAmerica icharamba yakamira nevechitendero vanombunyikidzwa kodzero dzavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro penyaya yezvitendero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, tipotarasa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kuBulawayo. Sangano rinorira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.